tangati sangana nema candidates eti osi ema parliamentari ndingatora kuti maconstituency ese ari 210 angatamirirwa neavo varikuda kuti vange vachizokwikwidza pakuva vamiririri vemaconstituencies ari muno munyika yedu yezimbabwe
shoko ramanga muchivaudza ranga riri rekuti kudi apa
shoko guru rakativaudza nderekuti iro sevanhu vari kukwidza kuti vange vachizovavo vamiririri vevanhu ngavaite zvinhu zvavo murunyararo vasagushana vane munhu umwe chete vari kurira zvamuramai vavo saka mamuchirira zvamuramai venyu hamuri dambu rinokuti mangwana vachabvuda kumwe mukaka kechipiri iri nyaya yekuti iyo sevanhu vari kukwidzana pazvigaro zvekuva vamiriri venhengo dzeparamendi vakwanise kuti vange vachigona kuurirana sevanhu vamwe chete kureva kutaurirana kuya kwokuti mukoma blessing madi mambotiwo nimbopindavo kana zvazorambisisa yatoti consensus pachirungu kana consensus yaramba mastructure edu emusangano nevanhu vese emusangano vanenge vari munzvimbo iyoyo vochigara pasi vosarudza munhu wavanenge vachida kuti ange achiva iye muviriviri wevanhu munzvimbo iyoyo
anenge achivhota ndiyana apa nekuti kavamwe vanoti panogona kutanga kutengeswa makadhi matsva apa sezvo paakuitwa mapuraimari kudai
vanenge vachivhota mamembers edu emusangano mamembers edu emusangano anozikamwa mukaenda kuconstituency mukaenda kudistrict vanhu pache zvavo vanozivana nokuti tine mastructure edu emusangano tine membership emusangano saka kune nonziyo electoral college electoral college inenge ine vanhu vanenge vari munzvimbo iyoyo vatinge chituta acredit vachipinda pakuparticipate pakudi pakusarudza candidate yedu
ko mangwana tiri kunzwa kuti munenge muine musangano zviri kufamba sei apa
mangwana tinenge tiri munzvimbo yepaseke nemusi wesvondo tinenge tiri kumhondoro kumubayira